Unoziya ihurukuro yekuti tinari chakatanga kutaura nayo kubva kare nekuti zvirwere zvepfungwa zvakatanga kudhara dhara.
Chii chinokonzera izvi?
Kutanga kwa mental illness kana kuti mental health, you know, vamwe vanozvarwa na zvirwere zvepfungwa izvozvo zvatinoita zveschizophrenia, vamwe vanoti depression, imwe inenge ine anxiety, zvinenge zviri, you know, inborn yekuti vanozvarwa nazvo. But I think zvatiri kutaura iye zvinezvi, mental illness iri kukumba iye zvinezvi ka, ndinoiti nini iri main cause yacho inenge yatinoti helplessness kana kuti hopelessness, yekuti unopererwa kwekugumirirwa nepfungwa. Saka panogumirirwa nepfungwa, vanhu vanenge vashaisisisa zvekuita. As a result, pfungwa dzichakwanisa kunge what else can I do, chii chandingakwanisa kuita. Saka tinotanga kuone chii masymptoms manje atinoita emental health, and two anenge ari most, you know, common anengari common anengari depression ne anxiety.
Tingaona sei kuti munhu ane chirwere chepfungwa?
Kazhinji kacho unenge wakutadza kuita zvinhu zvaunokwanisa kunge uchiita mazuva ese, kuenda kubasa, kumuka uchi, you know, uchifara nevamwe kana kutaura nevamwe, kunge uri pane vanhu, you know, vakawanda. Vazhinji vanongorekana vava kuti ndinongoramba ndichingochema vedu, handizi kuti misodzi inenge ichibudirei, saka unoramba uchingochema kudaro. Vamwe vanotitadza kumuka, kwekuti unoti kuda kuti umuke wotadza kumuka, zvinenge zvichiramba mwiri unenge uchiramba kuti umuke, worangwa uchingorara. Vamwe havanotadza kurara, voramba vakangosvinura. Chinonetsa futi kuti ndinge ndichitsanangura kuti chirwere chepfungwa ka, because tikati chirwere chepfungwa chaisa zvirwere zvacho zvese mubasket one, you know, kuti titi munhu ane chirwere chepfungwa, zvinobva zvaita zvese zvakawanda. Saka I hope kuti pamuri kuteerera, vateereri vanenge vachiteerera, munonzwisisa kuti munhu unyatsodiagnoswa kana kuti unyatsoudzwa kuti chii chaiko chauri kurwara nacho iwewe, chipi chacho chirwere chepfungwa, please ndapota. Zvinenge zvichide ndakagara nemi kana kuti makagara nevanhu vanorapa, you know, zvirwere zvepfungwa kuti unyatsozoitwa yatinoti diagnosis chaiyo chaiyo.
Izvo zvirwere zvepfungwa zvakawanda sei?
Zvakawanda. Zvakawanda sekurwara sezvirwere zvemwiri.
Dr. Maratini, zvimwe zvinoita kuti munhu aite chirwere chepfungwa ndezvipi? Chii chinokonzera chirwere chepfungwa chivepo pamunhu?
Nhamo inokwanisa, pa list yangu, kushaya pekubata, kushaya zvekuita, inoita number one pa list. Because ukange tikange chitaura kuti nhamo ka kana pakushayika ka, unenge usingakwanise atinoti pachirungu ma basic needs ekuti ukange uine nhamo, that means haukwanisi kuwana chekudya, hauna kana pekubata, hauna kana pekugara, hauna kana uri munhu mukuru kukwanisa kuchengeta vana, pekubata nekuchengeta vana, hauna basa kana kuti unenge uine basa raunenge usingapiwe mari, usingabhadharwi. Zvese izvozvo zvinokonzera chirwere chepfungwa, nekuti unoshaisisa pekubata. Saka ndinobva ndaisa kuti inhamo yekushaya. Izvo zvinoitira kuti vanhu vaite chirwere chepfungwa.
Mirioni revanhu vane zvirwere zvepfungwa vakawandisa, zvoitwa sei Dr. Mahlatini?
Toda rubatsiro. Saka iye zvino izvi ndofunga maarticle andiri kuverenga ari kubva kuvakuru vakuru kubva kunyika kwedu ka, hatina kana, you know, mari yakakwana inoiswa pakurwapa zvirwere zvepfungwa. Tine mari rudziri kuiswa kwese kwese, but hatisati tawana mari yakakwana inoiswa pazvirwere zvepfungwa. Hatina fundiso yakakwana yekuti vanhu vafundiswe kuti vanozviona sei kuti hii vedu ndapererwa, ndarwara panapa kana chirwere chepfungwa. Nokuti vanhu vanoziva kuti ndikaita musoro kana kuti ndikaita mudumbu kana kuti ndikaita cancer, vanhu vanobva vachimhanya kuhospitari kuti vanorapa. Asi zvepfungwa tichine iya yatinoti stigma yekuti vanhu vazhinji havadi kuzvigashira kuti ndine chirwere chepfungwa. Saka zvinhu izvi chiri kuitwa kuti ameno vane mudzimu, ameno vane mashavi avo, ameno ngevanhu vanokunamatirwa. icho chiri chirwere chinofanira kunge chichirapwa sekurapwa kunoitwa zvimwe zvirwere zvakaita sana cancer nezvirwere zvemuviri. Saka tinonida kuti dzimwe nyika dzikwanise kutibatsira, tiwane vakuru vanoenda vachinotaura kuti tifanira maprogramu akaita World Health Organization variko kumba, asi kuti karapiro kavaita kana mari yapiwa paZimbabwe zvinezvi handifungi kuti inokwanisa kuti ibatsire vanhu vataurwa 1.3 million vari kurwara nezvirwere zvepfungwa. That means tinonidawo mabhazi anoenda kumamisha, nekuti maprogramu mazhinji anoiswa mumataundi, Muharare, Mamutare kana Blue Isle. Vanhu vazhinji havakwanisi kusvika ikoko kuko vari kumamisha, nekuti kana tichinzwa ma 1.something million kana ma 1 million vari kuverenga vari kumamisha. Saka kunonida vanhu vanoenda kumamisha kunobatsira vanhu vari kumamisha.
Zvamunokurudzira hurumende kuti iite ndezvipi nenyaya iyi?
Ndinokurudzira hurumende kuti iite priority, kuti chiite chinhu chekutanga chekuti vanhu vakwanise kubatsirwa, kuti vawane atiri kutiwo mabasic needs echikafu, emishonga, ekuti madokta anorapa pfungwa ange arimo achibhadharwa achipiwa mishonga, nekuti hakuna mishonga izvinezvi. Hakuna futi vanogona kukanzura vachitaura nevanhu. Saka mapriority yekuti dai vaita kuti zviite top priority yekuti vanhu vakwanise kubatsirwa, kwekuti vapiwe mabasa, vapiwe chikafu, vagozowana futi mishonga nepekurapwa, mahospitari awane mishonga inenge ichipiwa nemadoctors ange achipiwa mabasa ekuti vanhu vawane pekuenda kunorapwa.